Vachitaura muCapitol Hill vaTrump vakati vari kufara kuti upfumi hwenyika yavo huri kufamba zvakanaka zviratidza kuti gwara rezveupfumi ravakatora rekusimbisa kuti America pamberi kana kuti America First riri kushanda zvakanaka.
Since the election, we have created 2.4 million new jobs, including... including 200,000 new jobs in manufacturing alone. Tremendous number. After years and years of wage stagnation, we are finally seeing rising wages. Unemployment claims have hit a 45-year low. And something I'm very proud of, African American unemployment stands at the lowest rate ever recorded. And Hispanic American unemployment has also reached the lowest levels in history. Small business confidence is at an all-time high.
Panyaya yevapoteri vakauya muAmerica vari vadiki nevabereki vainge vasina mapepa vaTrump vati vachaedza kushanda nedare reHouse of Assembly nereSenate kuunza mutemo wekugadzirisa nyaya iyi.
Here are the four pillars of our plan. The first pillar of our framework generously offers a path to citizenship for 1.8 million illegal immigrants who were brought here by their parents at a young age. That covers almost three times more people than the previous administration covered. Under our plan, those who meet education and work requirements and show good moral character will be able to become full citizens of the United States over a 12-year period.
Vapoteri ava parizvino vari pasi pechirongwa chinombomira kuvadzinga muAmerica asi chave kusvika kwamvura yacheka makumbo chinonzi Deferred Action for Childhood Arrivals kana kuti DACA. VaTrump vatiwo vanoda kuti mapato ose emuAmerica ezvematongerwo enyika aite mubatira pamwe chuma chomuzukuru kuitira kuti vasimudzire nyika yavo. Vaendererawo mberi vachitiwo hurumende yavo yakabudirira kurwisa nekukunda chikwata chinopfurukidza mwero cheISIS kuSyria nekuIraq. Vachipindura mashoko avaTrump aya, nhengo yedare reHouse of Assembly vaJoseph Kennedy III vataura vakamirira maDemocrats vati vaTrump vari kuunza kusabatana munyika nemitemo yavari kudzika. Vati mitemo iyi inodzvinyirira varombo.
Many have spent the last year anxious, angry, afraid. We all feel the fractured fault lines across our country. We hear the voices of Americans who are forgotten and feel forsaken. We see an economy that makes stocks soar, investor portfolios bulge, and corporate profits climb, but fails to give workers their fair share of the reward. A government that struggles to keep itself open. Russia, knee-deep in our democracy. An all-out war on environmental protection. A Justice Department rolling back civil rights by the day. Hatred and supremacy proudly marching in our streets. Bullets tearing through our classrooms, concerts, and congregations, targeting our safest sacred places. And this nagging, sinking feeling, no matter your political beliefs, that this is not right. This is not who we are.
Amai Elizabeth Guzman vekudare Virginia House of Delegates vataurawo vakamirira ma Democrats murimi rwe Spanish vachiti mitemo yava Trump inoomesera vapoteri vekune dzimwe nyika. Studio 7 yakwanisawo kubata zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvemuAmerica zvanga zvichiteerera mashoko ava Trump aya. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa kuCapital University kuOhio, Dr. Elliot Masocha, vanoti gwara rezveupfumi rinotorwa navaTrump rinobatsira kunyanya vapfumi nevane mabhizimisi kare.
Muno muAmerica tinoona kuti vari kuita zvakanaka chaizvo, nokuti iniso mudzidzisi wemabhizinesi kumayunivhesiti uku ndinoona vana vaakuita vashoma pamayunivhesiti, nokuti nguva yoga yoga inenge ine ikonomi ichiita zvakanaka. Vanhu vanoona sekuti chikoro hachisina basa, chiregai tiinde kumari. Saka ndamaonero andinoita ndoona sekuti nemari dzamatexi dziri kuitwa dzichienda kumabhizinesi dzinenge dziri kubetsera mabhizinesi kuti azohaya. Nokuona kwatiri kuita nokunzwa futi kuti vamwe mamwe amabhizinesi vari kuwedzera vasevenzi mari, zvinoita sekuti ikonomi yacho ichatisimukira. Asi namaonero atinoita isu kunyaya idzodzi zvinenge zvakarerekera kuvapfumi kudarika vasina mari. Mabasa ari kunzi ari kuuya muikonomi anenge ari mabasa aya asina mari, kwete ane mari yapamusorosoro. Saka zvinoita zvokuti unotambura ucharamba achingotambura achinyengedzerwa kuti mabasa avako, asi mabasa acho asingaenyi kupa mari yakakwana kuti azviriritire zvakanyanya nebasa rimwe chete.
Vachitaurawo pamitemo yavaTrump yekuti vanhu vanenge vachida kuuya kuzogara muAmerica vanouya sei, vazvidzai ruzvidzo vanogara kuOhio vanoti mitemo yavaTrump inoomesera zvikuru vanhu vekunze ava.
Maonero andiri kuita mitemo yekuda kudzikiswa navaTrump inenge inotiomei, especially pane avo vanenge vauya kumunomo vakwanisa kuwana mapepa kana kuti vauya kuzosvika kuti vawane mapepa. Zvinenge zvaakuda kuti omerei munhu wese. I know kuti munhu waikwanisa kuti wakauya muno muAmerica wakawana mapepa ako, unokwanisa kuti uwane mapepa ehama dzako, baba vako naamai vako. But iye zvinezvi zvokutaura kuna Trump ari kuti aya mapepa unenge wawanayo anongoti aunze mudzimai wako nemaminors ako chete. Kudhara vanhu vaikwanisa kuunza vabereki vavo. But according to what Trump is saying, zvara kuti hakuchisina izvozvo. Iye akanzura yainzi diversity visa yayo, ari kuti iye haachada nezvayo. Ndiri kuona kuti yaibatsira kuti vanhu vakaapplya those diversity visas vaikwanisa kuuya munomo vaine magreen cards kudaro, votokwanisa kuchinja upenyu hwavo. Asi iye zvinezvi zvanhu naTrump hakuchisina izvozvo.
Dr. Frank Guni avo vari muWashington DC vativo nyaya yataurwa navaTrump yekuti vachanyima rubatsiro kunyika dzisingawirirane navo zvikuru panyaya yeIsrael zvinhu zvichakanganisa zvikuru dzimwe nyika dzemuAfrica.
Tanzwa vaTrump vachitaura nenyaya yekuvakurudza ruvako rwemuAmerica yevanoti infrastructure, vachitaura ivo kuti chinangwa chavo ndechekuisa America pamberi pedzimwe nyika. Izvi zvinobata Zimbabwe nedzimwe nyika dziri kunze uko dzanga dzakagara makore akawanda dzichitarisira kuti America ndoichauya ichinovabatsira mune zvakati zvakati. Tiri kuona sekuti vaTrump vari kutsaukira mufungwa iyi, vachitarisa kuisa America pamberi kuti mari dzeAmerica dzaakunyanya kudzokera kunoshandira America kwete kubatsira dzimwe nyika. Pari zvino vabva kutaura iye zvinezvi kuti havachada kuti mari dzeAmerica dziende kunobatsira nyika dzisinga sapoti America, dzisiri shamwari yeAmerica mune zvese. Vakanyanya kutarisa nyaya yakaitika yekuti ivo vakati muzinda weAmerica unofanira kuiswa kuJerusarema kuIsrael, asi nyika dzakawandisa pasi pano mudare reUnited Nations vakavhota kuti aiwa izvozvo hatiwirirane nazvo. Saka vaTrump vakuti nyika dzese idzodzo hadzifaniri kunge dzichipiwa rubatsiro neAmerica, zvinhu zvinobata kunyanya nyika dzekuAfrica kusanganisira nesuwo Zimbabwe.
pamutemo weAmerica, mutungamiri wenyika anosungirwa kuti ature mashoko kuvanhu kana kuti State of the Union achitaura mamiriro anenge akaita zvinhu muAmerica. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.